kuti mutaza etani majona.
Kupinga. Uchinja nzvimbo,
akupedze urombe ungaende diaspora usina kuchinja pfungwa iwewele urombe munokwira mesendeke mobva maita munyama mosangana doro rakachipa kuchinja nzvimbo akupedze udoko ungadzidze kuborotero uchidzidza nevarungu uchigara pachikoro uchigara naticha kana uri dofo uri dofo hazvichinje kubva kugwamba hazvirewe ndiriwe marokwe kubva kugwamba hazvirewe ndiriwe marokwe Bugaroi Azire vendiri muroi Bugaroi Azire vendiri muroi Bugumashava Azire vano era shava
Papa Glenora.